Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 18/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuda kuti wana pasi chanzi wangwa wapikwepo nokukurumidza nokukasira kuitira kuti zvovaende kusafe place, vaende kuvabereki wavo.
Uwandu hwevanhu vafa nenyaya yedutu mpengo hwasvika pamakumi masere nevatatu.
Pakabuda matings akanangana nenyaya dzeunity yemachurches to contribute to social cohesion.
Masangano evemakereke vanobuda nechibvumirano chekushanda vakabatana mukuedza kuti paitwe nhaurirano pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Nyanzvi yezvematongerwo enyika inoti Zimbabwe inofanira kudzidza zvakawanda pane zviri kuitika muAmerica zvokuongorora kana mutungamiri wenyika achifungirwa kuti aputsa mutemo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau Mamutare neZuro kuti uwandu hwevanhu vafa nenyaya yedutu mupengo uhwo hwange hwasvika pamakumi masere nevatatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaitarisirwa kudzoka munyika neZuro manheru kubva kuUnited Arab Emirates uko vange vaenda kunoedza kukwezva vemabhizimisi. Vamunangagwa vakamanikidzwa kudimbura rwendo rwavo panzira mushure mekunge vanhu makumi masere nevatatu vashaya pachityirwa kuti uwandu uhwu hunogona kukwira. Mutori wedu wenhau Lwedai Moyo anotipa nyaya inotevera.
NeZuro makurukota mana ehurumende kusanganisira vaMoyo, urukota rezvekurima vaPrince Shiri, urukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekisai Nzenza uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza vakaedza kushanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo nemafashamo emvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai kumatunhu echimanimani nechipinge, asi zvakakona ng'anga murapo achida sezvo migwagwa isiri kufambika uye mazambuko akaparadzwa. Vamwe vanoti vari kutsvaga nzira dzekugadzirisa migwagwa iyi. Vakatiwo zvikopokopo zveAir Force of Zimbabwe zvichiri kutarisirana nematambudziko kuti zviburuke, kunyange hazvo zvakwanisa kubatsira vamwe vanhu. Vamoyo vanoti vamwe vavo vaenda kuchipinge South kunharaunda yekunogara vapoteri kutongogara refugee camp chimwe chikwata chichenda kuchimanimani kuchausulwanga uko kune vana vanoda kubviswa pachikoro ichi. Zvichitevera dambudziko rekushaya kwevaviri vawirwa neimba yavo yekurarira. Reverend Ambrose Vinyu, Vicar General wechechi Roman Catholic mudunhu reManicaland iyo ine chikoro cheChaus Luanga, vati ishuwiro yavo kuti vana vose vari pachikoro ichi vanosvikazana nemakumi manomwe vabatsirwe.
Kuda kuti vana pasi Charles Luanga vabviswepo nokukurumidza nokukasira kuitira kuti vaende kusafe place, vaende kuvabereki wavo.
VaRemo Machingura ndivo umiriri wechipinge Central mudare reparamende uko kunova kwakawirwa zvakare nedambudziko redutu mupengo nemafashamo emvura zvakare kune vanhu vanodarika zana vasiri kuzivikanwa kwavari. VaMachingura vanoti pari zvino vari kuchema nenyaya yerubatsiro rwezvechekudya, chekufuga nepekugara.
Vanhu vasiwa vari homeless, dzimba dzakatsvairwa nemvura. Saka vasara vari homeless kudaro tanga toda kuona kuti tingaitei kuti vawane chikafu, vawane mablankets. Ndo zvandabva panapa kutaura na PA vandipa encouraging things, saka ndakuenda kunoronga back home kuti ndiite kuti vaende pama institutions ehurumende akadai nechikoro ipapo ndopanozosvikira chikafu.
Va Augustine Savano ve Higher Life Foundation vanoti vapa rubatsiro kune vakawirwa nedambudziko kumatunhu maviri aya zvinosanganisira zvekudya nezvimwe.
Seorganization vakuru vamboti pari zvino paunganidzwe sezvo pasina manumbers tangoita zvekufungidzira, saka paunganidzwa chikafu chinokwana mhuri 142 kuti dzigobatsira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachirwira kodzero dzevanhu vaJames Mpfumi vanoti dai hurumende yaive ine hanya nevanhu vayo yaidai isina kumirira kuti pave nedambudziko iri, yakatanga kuyambira vanhu nekutora matanho ekubvisa vanhu kunharaunda dzasangana nenyatwa iyi. Musangano wanhasi uyo wapindwa nevakuru vakuru vemapazi ehurumende akasiyana-siyana anosanganisira vechiuto, mapurisa nezvemamiriro ekunze nevamwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari kukurudzira vanhu vose munyika nekunze kuti vabatsire vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo kumanikaland nemasvingo sezvo zvipatara zvisiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7 nezverubatsiro rwavanoda.
Chinhu chese chaunenge winacho chakakosha, hapana chatingati chindo chinonyanyodiwa, nekuti tinobvira kubva nyaya yemishonga, magombeze, makenduro chaiwo, mvura yokumwa, vanavana, zvese izvozvo zvakakosha. Ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate civil protection unit or ripa 7th floor kuministry of local government kumakombe building 7th floor. Ndokuri kunganidzwa rubatsiro ikoko, convoy dzosimuka naro zvienda pedza kunobatsira zvotakurwa zvimwe nezvikopoko kuenda kunzvimbo dzinodaro yamhuro dzacho.
Taonawo padande mutande renyu retwitter muchiisawo vamwe vabatsira, ndevapi apa?
Tine veedro hope vapawo zvavapa, vane matana avo avaisawo erubatsiro. Tine veconsolidated diamond mining company vabatsira chaizvo. Tine chimwe chizvarwawo cheZimbabwe chinogara kwaMutare, hachinacho kuda kuti vanauda kuti zita ravo ribudiswe, asi vapa 10,000 liters dzedizel dzinofanira kuenda kunobatsira ikoko, nekuti iye zvino izvi magetsi hakuna even pachipatara, ndozvipatara zvakaita sana Mutambara ndo dambudziko guru rokuti hakuna magetsi, hakuna communication system, majenereta ari kupererwa anga achishanda acho akupererwa nedhiziri.
Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Umwe mubereki ane mwana pachikoro cheSt Charles Luhwanga, amai Esther Charumbira, vaudza Studio 7 kuti kunyange zvavo vatadza kusvika pachikoro ichi, vari kugutsikana nebasa riri kuitwa nemauto ari kuedza kusvika panzvimbo pane vana ava.
Ami iri kuedza kusvika pane vana. Vambotiraya kugadzira rodhi nemusaidhi nerodhi yacho yakatakurwa so that vanokwanisa kusvika pane vana. So vazotadza kusvika pasara about 10k, saka vana vazofamba vakanosvika kwanga kuine ami, but vasvika kune ami vazoona bridge ravanga vachifanira kukurosa risina kuita zvakanaka, so vabva vatoona kuti hazviite kuti vana vakurosa.
Pane chikafu chinosvika pavari?
Hapana chakwanisa kusvika, nekuti pavanga vachikwanisa kusvika napo pacho ndopane bridge racho rokunzi harina kuita musha.
Munoziva kuti pane vakafa here?
Pachikoro pakafa vakomana 2 maform 1 magad.
Munoona sekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kubatsira vana ava?
Hongu vari kuedza, inyaya yekuti mafambiro acho ndiwo ari kunyanya kunetsa.
Muri kufungei nemamiriro akaita zvinhu pari zvino?
Tiri kungonamata kuti mangwana tinotirinzwe good news kuti vana vakwanisa kutakurwa. Tiri kunamata kuti dai weather yacho ikamuka yakanaka mangwana so that kana mahelikopta anokwanisa kusvika ipapo.
Avo vange vari mubereki weumwe mwana ari kuedza kununurwa paSt Charles Luhwanga, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Masangano emakereke anosanganisa Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe ne Union for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe akaita musangano wemazuva maviri pakupera kwesvondo apo akaziya mamiriro akaita zvinhu munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika vemabhizimisi, masangano anomirira vashandi nevatungamiri vemasangano anomirira vanhu. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vemakereke vakabuda mumusangano uyu vakabatana uye vane chinangwa chimwe chete chekuona kuti munyika munoitwa nhaurirano dzingabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Dr. Mtata vati havangakwanisi kutaura zvimwe zvavabvumirana asi vanofara nezvibvumirano zvizhinji zvavakaita.
Musangano wakafamba zvakanaka zvikuru, zvizhinji zvakabudapo kutibatsira kutinzwisise kuti ma themes atinofunga kuti akatikoshera semakereke patichaita national dialogue, ma themes akaita sei, pakabuda ma themes akanangana nenyaya dze unity yema churches to contribute to social cohesion, pakabuda nyaya ye constitution, pakabuda nyaya dzakanangana neeconomy. Ndizo nyaya dzakanyanya kubuda pamusangano watanga tiri uyu wande.
Chii chamakabvumirana mumusangano uyu?
Pane zvizhinji zvakatenderanwa wande, but zvakanyanya kukosha ndezvekuti makereke akabvumirana kuti nyaya yenhaurirano inyaya yakakosha ichaenda kumberi. Asi isu semakereke tinofanira kuramba tichiindisira mberi nhaurirano yedu kumakereke, tichiziva kuti kuna vamwe vari kuitirawo nhaurirano dzavo kwavari kuita nhaurirano idzodzo. Nenguva yakafanira zvichazotsvaga kuti tione kuti nhaurirano idzodzo dzinosangana sei. Asi chiripo ndechekuti nhaurirano dziri kuitiwa mukati memakereke kubva kugrassroots kusvika kumusorosoro dzakakosha kuti dzirambe dzichifambira mberi, tidzishepe nenzira yatinobvumirana pamwe chete semakereke. Kuti kana tozotaura nevamwe isu tinenge takajeka kuti nyaya dzatinokoshesa zvikuru munhaurirano ndedzipi.
Nyika yakatarisana nenjodzi yemafashanu emvura. Chii chiri kuitwa nevemakereke kubatsira munyaya iyi?
Nyaya yatakatarisana nayo inorema zvikuru. Tine makereke edu mazhinji ari kunzvimbo dzechipinge nechimanimani. Takura vanhu vakawanda kuti vavachengete pamakereke iwawo. Takamirira kuti tiwane mafigures ari accurate. Asi pari zvino pane vanhu vari kutakura ma dry foods avari kuendesa kuchimanimani zvichiita kugwa namakereke ari ikoko.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau anhasi. Pepanhau repaindaneti reNewswire rine nyaya pamusoro pezvinotadzisa Zimbabwe kuti ikurumidze kubatsira vanhu munguva yenjodzi. Daily News rine nyaya yetsaona yebhazi Rapid Guka katatu kese rikakuvadza vanhu 43 apo range richibva kuVictoria Falls rakananga kuHarare. Mudaily News mekare mune nyaya yokukwidzwa kwemutengo wemafuta ezimotikari kwaitwa nemamwe makambani awo apamidzira mutengo nemari inosvika 8 cents per litre. Makaterera kuStudio 7, tiri kutefemjera tiri muWashington DC. Yashika nguva inofarirwa nevazhinji muchirongwa chino nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7. Mashoko enyu haanei nepamire Studio 7.
Mamukazei washamarare Studio 7 nevateveri, ini ndinonzi Nakai Nzeki, ndirikutaura ndiri pamuzanzi. Tinoshungurudza mukati menyika yedu Zimbabwe, ichekuti iyo hurumende yamunoteza nopiri iri kungobata vanhu, asi vanhu vari kungobatwa ndeveemutisi, ende vanhu vachibatwa vari kubatwa pasina mhosva dzavaita. Nguwanika makagara makaungana nyange pai zvinonzi makuronga kunopidigura hurumende, nguwanika muchiita zvamunenge muchiita nyange muri kutamba bhora munonzi makuronga kunopidigura hurumende, asi pane vanhu vanenge vachiita mhosva dzakafanana nekunorepa vanhu vakarepwa nekuuraya, avasungwe vanosunga vanhu vasina mhosva. Hatizivi kuti ivo vamuri kuti purezidendi wacho vanoda kuti vanhu vararame sei, ende kusvika rini vachitsikira. Ndopa munoona kuti hurumende yava mugabe yanga iri right 100% dhani iripo.
Magadiko magadiko mhuri yeZimbabwe, zita rangu rinoitwa Tadiwa Nashirusere, ndiri kunzvimbo yeChiweshe Mashonaland Central. Kuno zvakava zvina kumira mushe vage zvakatsva mvura ina kunatsonaya.
Makadii vekuStudio 7 nevamwe vose vachanzwawo inzwiri kana mukandindwa mukandisawo paStudio 7 vashamarari veStudio 7 vese vanotaura Studio 7 ndingafara. Ndokundiudze vanhu pane zviri kuitika kumusha hainyaya yemvura, asi muprofiti abva ndikuda kuvaudza zvinhu zviri kuitika kumusha kuti chii chiri kukonzeresa. Muna vanhu vanotiya njuzo nezvo kutiya njuzo ngavazive basa ravo, kwete kunyepera mitiya njuzo. Njuzo haitewi, zvinonzi njuzo hazvitewi, hachibatwi nenjuzo sezvinonasa mvura. Dzakuchisiyiwa zvamaiitiya zvaizvo zvichizibata njuzo, ndo zvadzakuita. Hakuna mvura inosenga ibwisa mutara like zvamuona zvichiitika. Zvinhu zviri kutoitika live, zvinhu mvura iri kusenga mabwe ichikungusa ibwe rakakura zvokuti neno ndingakuudza sei nyange ibwe rakakura kalaike sechaira haringambokwanisi kuti ripinde risengwe nemvura ne mvura dzinosenga dombo iita muongozi kaizvo zvese ndinokumbisa nese ivhoisi kuti vanzwe vana vezimbabwe vose vanotiya itiya njuzo rere nevari kuti kwai dutwa mupengo rere idutwa mupengo bhati dutwa mupengo riri kuuya nenjuzu dzavaiteya dzakuya kuzosiya.
Makadii henyu paStudio 7? Inini ndinoitwa Machaka here, ndikuno kuSouth Africa. Ini mubvunzo wangu inini uri kutiwo iwo mutungamiriri venyika yedu yeZimbabwe, zvavakasimuka vachienda vakanga vasina kuziva here kuti munyika mune cyclone? Nekuti cyclone iyi yakataurwa before yaitika. Sikai vakasimuka sei vachizoenda kwavanoenda ikoko? Zvinoreva kuti kushaya yakahanya nevanhu. Iko zvino vodze vo vakudzoka batsiro rwavachavapa vanhu ndirupiko iwo vanhu vatoparara kudhara.
Aiwana idzimu regaita zvezvidofu mani nenyika muti state of emergency vanhu vapera kufa varikaita kuzvikopokopo nemasoja enyuwo vanhu vachifoko. Varume musada kuta zvina basa mani, maita marombe, muri marombe.
Makadiko zvenyu vashamarari veStudio 7? Ini ndiri chivharwa cheZimbabwe vanondogara kuSouth Africa. Chanongoda kubvunzawo zvangu vana veZimbabwe kana nemutungamiri wenyika yeZimbabwe, isei pese panongoitika zvimwe zvamaproblems kuZimbabwe, njodzi dzese dzinoitika nguva iyoyo unozonzwa potongonzo vamunangagwa wakwira ndege vaenda samuni. Vana veZimbabwe pese panozongonzo vana vazhinji vafa nenjodzi dzakawanda vazhinji kazhinji kacho rongonzo rwamunangagwa wabuda. Iwa mutungamiri baba chaosewo vane rudo nevana vangaronga rwendo kushanya kutoenda samue imba iri mumoto. Baba chaiwo chaiwo vane shuwiro yekuti vana vararame, vane hanya neupenyu hwavo, vangakwira achiwa ndege kana kuronga kugadha bhasikoro kuenda samue kunotandara kana kuti kunotsvaga zvimwe zvinhu samue vachisiya imba iri mumoto, vana vari mukati memoto. Panzvimbo yekuti vashevedzere vakamirawo parutivi ushedzera vamoto ibatsirewo kudzimurawo moto. Handiziviwo kuti ndokutonga kwaro kwacho.
Tinotenda mose matumira mashoko enyu kune avo vatisina kunzwa nhasi. Tinoti musaore mwoyo, rambai muchitumira. Chirongwa ndechenyu imi vateereri. Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri ku Washington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanyora paTwitter yavo mashoko ekutsoropodza vaJohn McCain avo vakashaya mwedzi minomwe yakapera. VaTrump vati vaMcCain avo vanoremekedzwa zvikuru segamba renyika vakabatsira kuti muchuchisi vaRobert Mueller vaongorore kana paine kudyidzana pakati pesangano raibatsira kusarudzwa kwavaTrump nehurumende yeRussia musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Mwanasikana wavaMcCain, Megan, apindura vaTrump achovaudza kuti havazofa vakadiwa sekudiwa kwaitwa vaMcCain. Hurumende yeIndonesia inoti mafashanu emvura nemadhaka mudunhu rekumabvazuva rePapua auraya vanhu vanosvika makumi mashanu, vamwe makumi mashanu nevapfumbamwe vakakuvara. Mutauriri wehurumende ati misha mizhinji yakaparadzwa nemvura iyi uye vanhu vafa kana kukuvadzwa uye zvaparadzwa zvichatora nguva kuti zvizikanwe. Indonesia ndeimwe yenyika pasi pose inogara ichiwirwa nenjodzi dzakasiyana-siyana pasi pose. Mapurisa ePakistan anoti bhombe raputika muchitima rikauraya vanhu vatatu, vamwe vatanhatu vakakuvadzwa mudunhu reBaluchistan kuchamhembe kwakadziva kumadekoero uko kusina kugadzikana. Vagari vemunzvimbo iyi vari kurwira kuzvitonga uye vanogara vachirwisa hurumende munzvimbo iyi. Makaterera kustudio 7, anemi muchirongwa Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica ari pakati pekuongororwa nemakomiti akawanda eParamende. Vamwe vaimboshanda navaTrump vakatosungwa uye vamwe vavo vari mujeri. Komiti idzi dziri kuferefeta kuti sangano raibatsira vaTrump kuti vasarudzwe semutungamiri wenyika muna 2016 harina here kubatsirana neRussia musarudzo iyi. Kuferefeta uku kwapinzawo mukati zvemabhizimisi avo vazhinji vavaishanda navo pamwe chete nevana nemhuri yavo. Vanodzidzisa paIndiana University yokuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti America inokudza mitemo yayo pamwe chete newekuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Vanotizve dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, iyo yavanoti inotora mutungamiri wenyika sababa vemusha vasingapomerwi mhosva, dzinogona kutidza zvakawanda pane zviri kuitika muAmerica.
Ndiyo kainozi demokrasika iyoyo. Mutemo wekuAmerica unotiwo ukatyora mitemo hazvina kuti uri pachigaro chakadii unotongeswa. Tine mutungamiri kuno ari kupomerwa nyaya dzakawanda chaizvo ari kuinvestigetwa. Umbowo huri kubuda zvino huriratidza kuti pane vanhu vaaishandisa, saka vanhu vaaishandisa iwavo ndivo manje vari kubatwa, manje vari kusungwa. Kune makomitis akati kuti ari kuongorora kuti pane connection iri pakati peivo vari kusungwa wacho nemutungamiri wacho wenyika. Saka zviri kuramba zvichingofamba kudaro, asi chinhu chikuru ndechekuti irespect inonzi rule of law, kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo.
Ongororo dzakadai idzi hadzikanganisi here mutungamiriri wenyika kuita basa rake?
Aiwa ka, kana munhu atora mutemo ka, pane kufungidzira kuti zvinozokanganisa kakuita basa. Unozoita basa zvakanaka sei uchitora mitemo? Pane pfungwa mbiri idzodzo. Imwe pfungwa ndeyekuti musamubate mirirai data rapedza nyika yake, udonge hwake mozo mutongesa bati wangu wanotio ayo kana muna achora mutemo asiri pamusoro pemutemo anofanira kunitika anofanira kutongwa
zvino gona here kuti pakawanikwa mhosva kuti mutungamiriri wenyika aiswe mujeri
kana apedza nichirike term of office yake iye zvino achine makore mairi akaireletwa zvekare achaita makore mana saka we are looking at makore 6 kana asvika pachigaro iye hazvinoita kuti anotongwa chaizvo
kana takatarisa zviri kuitika muamerica kumutungamiriri wenyika chii chingadzidzwa nezimbabwe panyaya iyi
chingadzidzwa panapa ndechekuti vatungamiri vekuzimbabwe varipo vamugabe navamunangagwa vane mhosva dzakawanda chaizvo dzekutyora mitemo kubvira kuma1980s kuya kwakaenda gukura hundi nyaya idzodzo hadzina kupera ba kozva inonzi corruption zvekare zvekushandisa mari yehurumende kunze kwemutemo icrime zvekare iyoyo chinonetsa kuzimbabwe ndechekuti hatina anonzi mainstitutions akasimba anogona kuti iwewe hongu uri mutungamiri asi wakatyora mirau saka unofanira kutongeswa hatisati tasvika padanho riri kuno kukuamerica kunoku kune macongress akasimba chaizvo kune makotsi akasimba chaizvo anokwanisa kudaro asi kumusha uku tine anonzi maweak institutions vatungamiri vekuafrica kana nemuzimbabwe vanotariswa sababa wemumba saka zvinonzi baba wemumba hatongeswe ba saka kune that culture aspect mugovernance yekuzimbabwe inotiyo hongu kana akatyora mitemo asi ndibaba wemumba saka baba wemumba hatongeswe saka kune that cultural aspect inoita kuti zviu kunetse chaizvo kuti vanhu vatungamiri vatongeswe but chinhu chiriko kumushanda chekuti mutungamiri wenyika ndibaba wemumba saka haafaniri kutongeswa handizivo kuti tichasvika rini danho rekuti aiwa hapana pekuti hapana kuenzanisa baba wemumba nemutungamiri wenyika tikabva mukacha imomo tinozokwanisa kuita malawsuits kuti watongeswe vanenge vachitungamira kumusha
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau uwandu hwevanhu vafa nenyaya yedutu mupengo idai hwasvika pamakumi masere nevatatu masangano evemakereke vanobuda nechibvumirano chekushanda vakabatana mukuedza kuti paitwe nhaurirano pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika nyanzvi yezvematongero enyika inoti zimbabwe inofanira kudzidza zvakawanda pane zviri kuitika muamerica zvekuongorora kana mutungamiri wenyika achinga apudza mutero ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndoti musara zvakanaka.